A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, September the 28th, 2017. Welcome to our women's segment, where we talk about issues affecting women, here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
And I'm President Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there's a huge cash supply. How are women and their families coping? That's the big question that we have here today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemazimai musa kanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama ku live talk asikona olesine. Kodwa ke live talk ikona sukusela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. But also don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation like right now.
And for those that have access to the internet, you can go and visit our web pages at www.voazimbabwe.com. Also www.voashona.com and www.voandebele.com. And you can also watch us right there, right now. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there is a huge cash supply chain. How are women and their families coping? That's the big question tonight. So please join us as we discuss, PJ.
And President Robert Mugabe, on his return from the United Nations General Assembly Summit, promised the nation that the prices of commodities would stabilize in 2 days. And today, at the Heroes Acre, he accused some of his ZANU-PF members for using that situation for their benefit.
Yes, PJ, and the government has also been blaming social media for peddling fake, you know, statuses and fake news, as we hear it here in the United States, and has promised to deal with those it suspects of inciting the public to react by hoarding commodities and driving up prices as supplies limit and availability. They say they would deal with those very sternly, PJ.
Yes, and activist Linda Masarira today officially launched her bid for the Harare Central Parliamentary seat as an independent, citing some of the harsh economic challenges as the driving force. This comes at a time that when women are being encouraged to register to vote.
Yes, PJ, and we actually did have a video of Rita Makarao, Mrs. Rita Makarao of ZEC, where she's actually explaining to people how they register to vote. So let's go to her and just hear how does one register to vote before we come back to you, PJ.
Yes.
Tumuramba tichie uchizana kutu kakunienda kunumereza kutuwe mvutu. Tumufano wakuta kwa chitupa chako. Merine gwaro, runora kiza kutu unogara pati. Vanu wa jindi, varu kuyenda vasi na magwaro. Iba u, bachiba kumunyora maasi dezi. Tumuramba sa kutu watuma commissioner of votes wedu. Wange vachi wandiru kwa nibasa rekuita. Ndava yezu, za chose, kutarisa mamu ima gwaro. Waya takata urae, ndave kadri ku hospital. Ndave samba ya kapa ku, neva mine jukwere tinao. Watikati matipatimeja usozae. Ndada hili chamba cha yema jeseni ya mno juu sama jeseni na ukupa. Ndawa uinezo zosu. Nuki basa kutikumi mbe kwa msa basa.
We heard there from Madam Risa Makarao of ZEC PJ talking about how people can register to vote. We just thought we'd rush over to her so those women that are watching with us here can hear what is needed for one to register to vote. And the exercise kicked off earlier on in the week and is ongoing for the next 3 months. PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 eye Voice of America. Lamhlanje sikhangele ukuthi sihluze udaba lolo oluyinhlupho izibhekane lapho mama lapho ke bethenga izinto lokuqonga kwentengo yezinto yempahla osokubhahile emadolobheni amakhulu lapho ke abantu asebehanqe izitolo ezinkulu besiyathenga izinto impahla ngobuningi besithi ngoba ilakho ukusilela kwelakusasa kodwa ke kuzokuba lamanje akukwabi lokusilela ngempela kodwa ke abantu lokho bethenga ngobune impahla ngobuningi njalo lentengo yayo osokwenze yahle yaqonga ikanti ke amafutha ezimota ubikwa lokho esilela lokho kulendwendwe ezizimota ezilokho zilayinele ukuthola amafutha ezimota. Nxa kungaswelakala amafutha ezimota kuvameki ukuthi kubangele ukusilela kwezinto eziningi-ningi, impahla eziningi. Ikho-ke namhlanje ngithi asihluzeni bomama sihlaziye ukuthi linake lapho elikhona kungaba sokobulawayo ngaseGwanda, eBeitbridge, eGweru, eKatoma, eHarare, eMutare lapho likhona lina kuluphatha njani lolu daba lokusilela kwezinto lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sicebisane siphane njalo amacebo ikanti ke singakaqali uhlelo ngingakangeni mina ukuthi ngisikhulume ngesindibele kuke kwaba lokuyizwisa yelizwi likankosikazi Rita Makarao lapho ke ekuthaza omama ukuthi bahambe bayebhalisa bayebhalisela ukuvota nokuthola ilungelo lokuvota. Ikho-ke kade kulokhu siba lamahungahunga amaningi ukuthi abantu bayahamba bayebhalisa ukuvota khona ngale babiselwe emuva ngoba kabalazo ingwalo ezeneleyo ezokuthi bayebhalisa. Unkosikazi Makarao uthi yena okufunekayo kuphela isithupha sakho. Singaba ngesezenge kumbe ngeseplastic akulamsebenzi. Ikanti ke abantu abaningi kade besithi engxenye kufunekala isithupha eseplastic kuphela hatshi esezenge. Uthi yena uthi yena bayathatha izithupha zonke. Kungaba yipassport, kungaba yi-driver's license, kungaba yisithupha esezenge kumbe esingayisosezenge akulamsebenzi. Kanti ke kube kulolunye udubo njalo olwe-proof of residence. Ukuthi uhlala ngapi sibili. Abanye ekuqaliseni kade kubikwa kuthiwa kumele ubhalelwe nxa ungulwana olojayo. Kumele ubhalelwe incwadi i-affidavit umnini wendlu. Hatshi yena uthi ke ulakho ukuthi ugcwalise indingeko lezi ze-proof of residence ngokuletha incwadi engabe yamagetsi esikwelede sako-OK kumbe izitolo ezinkulu kubo-Great Ames lako-Michaels izingaba yamagetsi engaba ngemthelo evela kuhulumende kumbe kulocal kuhulumende wezabelo kulocal government.
PJ nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda pano pa chevadzimai tiri kutarisa isu kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro uyezve kushayikwa kwezvinhu zvakadai semafuta vamwe vari kuti ivo pavari kuenda kunotenga mafuta ekubikisa vakungowana zviri kunzi izvo zvitsaona zvimabhodhoro zvidiki-diki kana vari kuenda kunotenga mafuta saka tiri kutarisa kuti zviri kumbofamba sei uyezve madzimai vari kuzvigona sei pari zvino takanzwa mazuva maviri apfuura mutungamiri wenyika varobert mugabe vachiti ivo vachange vachigadzirisa zvinhu mumazuva maviri anotevera aiwa nhasi razuva retatu uyezve nhasi tanzwa kuti pavanga vari kumarinda eheroes acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato ravo imomo mezano pf vari kuita zvisina kutsarukana uyezve vari kushandisa zviri kuitika izvi zvekukwidza mitengo nezvimwewo senzira yekuvabvisa pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa idu kuti Imi semadzimai variko kunzoko, muriku zvigona sei. Taurai kwa muri kana muri pano ipo palaifi yedu ye VOA Shona. Ibai manyora kwa muri uye zvemoti itauro kuti muriku zvigona sei. Tikwanise kunge tichiverenga zvamuri kutaura. Nekuti pane mamwe madzimai akateerera anogona kubatsirikana. Uye zvekana muri pano palaifi yedu ye Shona ndirikuona pati vane vamwe varipo. Uye zve dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Ndirikuona keti nyama dzao matotaura imi mukati Fee, tiripo pa Joza, we are watching. I watch no kuchingamiza only as only Lee Marasha, kuti things are turning bad. Hei, shaka oma 2008 on the corner. Imanyo one kukwane, kuti South Africa kusoweto, tiriku kuona live. Gilson Madani, rechireva kuti facha. Ancilia hove anzi, shaka oma veduwe. Angelini Marinda Mbombe Munjoma, kuti following Amon Gwanzura, anzi, shaka oma. Saka vari pano pa live feed vema dzvanya pakanzi share kuti vamwewo vanofara nemi vaone zvatinenge tiri kutaura ipo pano. Tomboenda kune mumwe mutori wedu nawa achitaura iye pamusoro peiko kukuoma kwaita zvinhu uyezve kukwira kwaita mitengo.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCity Yuva Peter Mutasa, vati kukwira kwemutengo nekushayikwa kwemari mumabhanga asichiwanikwa pamukoto ndizvo zvauraya nyika. Vamutasa vati sesangano vari kukurudzira hurumende yavamugabe kuti ibve pachigaro.
Dambudziko retinaro riri kubva mune zvematongerwo enyika, saka haripedzwi neimwe nzira asi kugadzirira zvematongerwo enyika. Chechipiri chetaona ndechekuti hatigoni kugadzirisa matongerwo enyika navaripo, asi pakuda kuti paitwe dare risina kwarakarerekera rinogadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa munyika zichienderana nenyaya dzeupfumi hwenyika, richigadzirisa nyaya dzekuvhota dzamaelections, richigadzirisa kuti paitike maelections asina chingasvibisa. Uye zva gadzirise nyaya yeupfumo yenyika.
Vamutasa vatiwo kukwira kwemutengo yezvinhu munyika kwasiya vashandi vaomerwa sezvo mari dzinotambirwa dzisiri kuwedzerwa.
Vashandi zvatiri kutaura izvozvi vatoluza mari dzavo nechidimbu chepakati nepakati pezana 50%, nokuti mari yaitambirwa tingati nemurairidzi $400. Kana mutengo wakwira sezvo waita izvozvi kuti sipo yaita dollar imwe chete yakuita $50. Zvakureva izvo kuti murairidzi akutambira $200 kana $250. Saka vashandi varasikirwa nemari yakawandisa nekuda kwe 2 weeks idzo dzichete.
Momo wavatevedzera vamutasa mai Florence Tarovinga, vashoropodzo mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya, vakati vanofanirwa kusiya basa semavimbisiro avakaita gore rapera apo vakati kana mari yemabhondi katadza kushanda vaizosiya basa.
Mari yeserwe no black market ichidzokera zvekare muhomwe mai vamama Mangudya, nekuti ukatarisa pa black market pacho zviri kuitika imari nyowani dziri pa black market. Toraramisa muri sei, toshandira muri sei, nekuti chekuziya chenyu pachivanhu chedu musha mukadzi. Saka kana munhu kadzi achitadza kuziva kuti mangwana ndichapei mwana, mangwana ndichaita sei kuti mhuri ienderere mberi, mangwana nyika yedu ichange yakamera papi, zvinhu zvinokatyamadza zvinotishuvisa isu sevanhu kadzi.
Kukwira kwemutengo munyika nekushayikwa kwemari kwakonzera chipatapata munyika, apo vanhu vari kutenga neuwandu zvinhu zvakadai semafuta ekubikisa, shuga nepeturu. Vazhinji vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvingazoshayika sezvazvakaita 2008 kusvika 2009 Zimbabwe payakatanga kushandisa mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tiri kunzwa apo kubva kune mumwe mutori wenhau wedu anga ari muHarare. Tichimboenda kumasvingo, uko tiri kunzwawo kuti kwakamira sei panyaya yezvinhu zvakadai semafuta.
Nyaya dzamafuta dzadonetsa izvi, uno kwasara zvimafuta zvidokotoko izvi zvinozvitsauna zvinomaokeyo mumasvingo umwe. Zvato zvatouma.
Kune mamwe mashopu zvakamira.
Kune mamwe mashopu akunorina, vanhu vane mari ndo varongotora mafuta ose. Isu tisina mari manje, hatina machanisi okutora
namabhoxi.
Zvinhu zvacho zvatouma, zvakutoda kuti vakuru vapindire chaivo. Kuti zvinhu zvizhinji chetiri panguva yakaoma.
Apo tiri kunzwa PJ kubva kune mutori wedu wenhau wekumasvingo Gandri Maramba anga ari kutaura apo ne mumwe mugari weimomo mumasvingo ari kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Anga ari kutaura kuti apa nyaya yatambotaura iye yemafuta kuti ikoko kwaaenda kustoro yaaenda nhasi musi waakaenda ikoko akaona kune tuma bodhoro tudiki tunozikanwa ito kuti tsaona. Saka kune avo vari pa live feed yedu titaurewo kwamuri uyezve kuti kwakamira sei panyaya iyoyo zvinhu zviri kuwanikwa here. Titsanangurewo kuti imi kana semadzimai nyanya muri kuzvigona sei. Pamwe pane vamwe madzimai vari kune dzimwe nzvimbo vanogona kudzidzawo kubva kwamuri. Toya kwauri PJ.
Mongameli Robert Mugabe namhlanje kuti ekhuluma ematuneni awenational heroes ekalapo kati kubekwa khona ugogo unkosikazi Maria Msipa ukhulume yena wathi na labo kulabantu ababangela ukulokhu ukuxoxozela kwezintengo yempahla ukuxoxozela ekuthengweni kwezinto zizinengi abantu bese sabela ukuthi kwela kusasa enxanye kuyabe sokusilela sokubuyelwa kumnyaka ka 2008 yena ke uthi yena kubangelwa ngabantu abayizitha zakhe abafuna yena asuke esikhundleni injalo ke yena akayibuyandawo ngakho ke ngezinye zezinto umongameli welizwe laye akubonayo kusenzakala kodwa ke abe sesithi yena akubangelwa ukuthi kuyasilela impahla lezi ezitolo hatshi azisileli kodwa ke kubangelwa izitha zakhe ezifuna akasuke esikhundleni. Sikhangeleke ku live feed yethu ku Facebook ngicela bakwethu ukuthi liye khona ngale ku Facebook page yethu ekhasini lethu elibhalwe VOA Ndebele liye kwenza like. Nxa selifike khona lapho lingayenza like lifake umbiko wenu ukuthi lisibukele lingaphi njalo lishare labanye ukuze sibukele sibaningi. Kulo Anastasia Ndlovu uthiwa joined. Usalva Kisaka, I get you live from Tanzania. Siyabonga. Uzoliwe Zulu. Ngumlaleli wethu omkhulu lo. Zihlathi Zemamba. Anzi satalifika. Tembani moyo ukhona. Yeti come on, this is serious. Lukusa Timothy, very good. Ulinda Mata Malandu moyo uthi gaphume vele. Patrick Kumalo uthi nawe ubala njani isindebele kanti. Ngisibala ezibhaliweyo khona lapho. Abakhona abanengi abajoyinileyo. Mike Hobe usekhona khona lapho.
PJ ndikumva kuti tine munyarikani wedu wekutanga amai Margaret Dongo. Tokuchingamidzai nemufaro amai Dongo.
Makadira tereri.
Aiwa, maidongo ndakataura nemi kutanga kwevhiki rino muchitaura kuti mamuri kumondoro kwamanga muri kuedza kuwana Desiree. Chimbotitsanangurei kuti kwakamira sei pari zvino panyaya iyoyi yekushayikwa kwemafuta nezvimwe zvakadaro angave ari yekubika kana yekufambisa.
Nyaya yemafuta yekufambisa ndiyo yakaoma zvachose. Ini ndakatotadza kuti ndikwanisonga ndichipinda muHarare pamusana pekuti mafuta anga achinzi achatengeswa pamusana pekuti vanhu vanga vakutarisira kuda kuti vakwidze maprices. Saka vakange vatovhara panotengeserwa mafuta. But chinorwadza ndechekuti mota dzanga dzichiunza mafuta dzaiuya. Iyo itauri wawo kuti vanoti mangwanani aya odai dzama dzavo dzotora mafuta vovhara. Isu tinogara kure nini growth point pamunosvika munzwa kuti avavhura makuseni pane vapiwa asi vavharanza hapana mafuta. Iwo mafuta aripo vakamirira zvakare kuti vakwidze maprize avo.
Ko panyaya yezvekudya nezvimwe zvakadaro zvakamira sei? Madzimai ekumondoro vari kuzvigona sei?
Handidi kukunyeperai, munoziya handisati ndaona kuti kutambudzika nekushushikana kwechembere nemadzimai vemumaruva. munoziya waiona kuti chembere dzapererwa. Munhu anoenda kuti aronda kunotenga mafuta anonzi anga achitengeswa $3.40. Akutaurwa kuti ari kuita $5 mamwe ari kuita $6. Shuga yavanorarama nayo vachimwa tea yaiita $1.90 yaakunzi yakuita $2.50. Zvakaomera vanhu, zvikaomera chembere, wainzwa tsitsi vachipinda vachibuda, kutaridza kuti zvavaomera havachakwanisa kuzvitenga. Ende uyezve vazhinji vacho vaizvitengesa vanga vaakudawo cash, ende cash hakuna kwairi kuwanikwa mazuva ano.
Imi takanzwa vamugabe makamboshanda navo uyezve makaenda kuhondo ikoko mune vamwe vari muhurumende vakauya vachibva kuno kuNew York vakataura paairport kuti ndiri kutora 2 days ndichagadzirisa zvinhu. Uyezve nhasi tanzwa kuti kumarinda kuHeroes Acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato rezano PF vakaita kuti izvozvi izvo kuti mafuta ashayikwe nekuti mitengo ikwire vari kuda kuti vavabvise pachigaro. Ndo vari kuita kuti zvidaro. Munoona sei zviri kuitika izvi semumwe wakarwa hondo yerusununguko?
Izvi hazvina kundikashamadza, nekuti kutaura kwavamugabe kwakutaura kuti vari kubvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ndochinhu chandifadza kuti nhasi vazobvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ende mune huori zveshuwa. Kana vachikwanisa kuti vanhu vanonzi vanoshaya mari, ivo vari vavo vanotunga vanokontrola mabhengi, reserve bank inopa mari, mari yoonekwa iri pablack market, zvinorwadza. Ndoda kuti muzvare mavhela ndikutaurire zvandakaona nemaziso angu.
Ndakati
ndapinda mutaundi ndichitsvaga mafuta, ndokubva ndapaka motikari yangu ndaona kuti kiri yareba. Ndokufamba pane imwe shopu ndichiti regai ndinotsvaga zvinhu, ndobva ndakumbira pekugara. Ndakumbira pekugara ndakaona mukomana anga achiri akarembedza travelling bag achipinda mushopu muya. Akasikuona shopu ona anga arimo, ndokubva vaenda kuseri. Vaenda kuseri ini ndibva ndakuti haa, kwakanaka. Ndokubva ndakunzwa zvakunzi US dollar rine rate yakati, bond note rine rate yakati. Ndikati ha, ndofunga iyi mari iri kuchinjwa. Ndobva ndaramba ndakagara. Ndoona mukomana yakubuda akateketera zibhegi rake rine mari. Ndokuzobvunza sekuru vane chitoro ichocho, ndikati sekuru, ko munhu abuda izvi? Kanzi angauya kuzonditengesera mari izvi. Tikati mabhondi noti matenga? Zvikanzi hehe. Tikarega kutenga tinoshaya zvekutengesa nazvo stock yekuti tizokutengeserai. Tikati saka ivo vanoti vanowana kupi? Zvikanzi vanopiwa kubhenki kuseni kwega kwega. Uyu anowana 10,000 allocation yake yekutenderera nayo achitengesera isu vemumashopu. Zvandakaona nemaziso angu ini. Munoziva ndakarwadziwa zvekuti ndakauya kumba ndakafizuka, ndakashaya kuti unotaurirani, because ndakationa kuti patori nenetwork yakasimba. Network iyoyo inofanira kunge ichitobva kureserve bank yopinda mumabhanki, vozoita maagents avanotora mari, kolekita mari kuseni kwega kwega, anozofamba achitengesa mari. Saka uhuri uhu ndezveshuwa kuti vamugabe vakuaccepta kuti hurumende yavo ine huori, ende huori wacho huri kubva mukati mavo. Ende nyaya yakati yakadai kuti uri mhangare fanika wakaita sana Magrezi Dongo, ndakanzwa nemapetro bhombu, ende neupenyu hungu wegara ndakatyisidzirwa. Ndakati ndoriiko, ndozvitaurirani? Ndakamboda kuti nditore foni yangu kuti nditore picture. Ndikati kanapa pamunhu pazva pari papa panozara vanhu vana hundi, ndinogona kudii kuitirwa mhirizhonga? Asi zvakandirwadza apa ndiri kutaura kuti uori wavari kubvuma uyu ndehweshuwa ndehwavo. Vaimboti kune maopposition ari kuda kutiita sabotage. votiwo zvekune ma foreign countries ana kuti ita sabotage. Yezo iye zvinezvi vazoona kuti uri hausi kusabotagewa, hausi kubva muopposition, hausi kubva kuma foreign countries, uri kubva mukati mavo. Ende ndowatipa upenyu huri kutirwadza.
Aiwa,
kuti hatichagona kuziva kuti tinodyeira mangwana. Saka zviri kundirwadza ende zviri kundisusa kuti nguva yese iyi vanga vasingazvizive here kuti huri huri kubva kupi. Mari iri kutengeswa is well coordinated. Iri well coordinated zvekuti unotoona mari nyowani chaiyo. Pandakaona mukomana achibuda akarembeza bhegi, ndakamubvunza kuti bhegi rinei zvikanzi maidongo anopuwa 10,000 pazuva achiitengesa. Kana apuwa 10,000 iye anogona kuita take home more than 1,000. Tifungai kuti kana iwo maindigenous acho anobudirira sei kana achipiwa mari nehurumende yavo yechimbadzo, vanobudirira sei maindigenous acho? Apa muri vari kutenga mari yechimbadzo, zvimura iri kuuya ichida kuvatesa. Saka chinditaura kuti zvamuri kutaura kuti muda kuti munhu mutema abudirire, muda kuti abudirire chirudziiko.
Maidongo, mombobata makadaro ipapo nekuti zvamataura mauyewo neimwe engo. Nyaya iyoyi yekuti mari inogona kunge irimo musirculation asi iri kuuya ichingotengeswa muruvande zvisinganyatsozikanwa kuti zviri kufamba sei. Uyezve takaona vamangunjika, ndinoona kuti vhiki rino iri vanga vari kumbovhunzurudzwa kuti zviri kufamba sei naivo vachinamasa. Asi sekutaura kwamuri kuita pari zvino, ndo zviri kuvhunza vazhinji kuti saka vanhu vorarama sei. Nekuti sekutaura kwamaita zvematimimi pari zvino vamugabe, hatichanzwa vachinyanyowo taura ivo kuti vari kumbunyike, vari kukanganisirwa ivo nevanhu vekunze, asi vanhu veimomo muzano pf. Saka makatarisa sarudzo dzetu dza 2018, pane zvingasanduke here tichitarisa kuti vamugabe vanenge vakumukirwa nevanhu vavari kuti ivo vari imomo muzano pf?
Handione kusanduka kwazvo kana iri Zanu PF iyoyo, nekuti huori wacho huri umomo, asi vane huori hwakasiyana hune mastage nemastage. Amakwikwi ehuori. Saka kunyangwe vachiripo, huori hucharamba huchienda mberi nekuti vari kutokwikwidzana. Mukwikwidzo yeuoni. Saka ndione chinochinja. Zvavakudiwa muzvare Marvelous ndezvekuti kudai vanhu vemuno muZimbabwe vachibvuma kuti chii chinonzi change. Change kuchinja vatungamiriri, haikona kuita recycle vatungamiri. Nekuti azouya ane rimwe zita rekubato asabva umomo macho manga muchidiwa, uya azobva nekuku asi akambodya atinokorawo, uya azobva nekuku akuchadiwa iyoyo inonzi recycling. Munomu tine rombo rakanaka nekuti tine human resources yakatiko. Ukakanda dombo kutaura kwangu muzvare Magezi rinonorova a female or a woman graduate. Kana kuti rinonorova a male graduate. We have enough learned people who can drive the change vari muno. But pamusana pekuti isu vacho vemuZimbabwe tinotya change, ticharamba takambunyikidzwa.
Aiwa,
takambura.
Mombobata makadaro Maidongo. PJ, we are hearing there from Margaret, Mrs. Margaret Dongo, a former ex-combatant. She's just talking about the situation in Mondoro, where she comes from. I spoke to her earlier on in the week, PJ, where she actually said she was trying to get some diesel to travel to Harare, but she couldn't because there was non-availability, and also she was told that she couldn't use her swipe card because they were not accepting swipe charges. And then she recounted what happened at one of the shopping centers where she saw somebody coming into one of the indigenous shops at the shopping center carrying a huge bag full of foreign currency and bond notes, where they were then, exchanging notes between the shop
owner and the man with the bag. So that's what she's just talking about, that, you know, it's hard for the situation in Zimbabwe to get better because, you know, it's being enabled allegedly by the Reserve Bank itself and the government. So that's what we were just chatting about there. Over to you.
Yeah, ospathelene ama money changers lawa akwenzakali kumtare kuphela akumbi kumondoro kumbi lapha kade khona unkosikazi Margaret Dongo kodwa kwenzakala la kobulawayo lase Bite Bridge lase Gwanda sizizele indaba ezinjalo lapho ke akube lamahunga hunga njalo ukuthi ospathelene bake bachaywa ngamapolisa abanye besithi bachaywa ngamasoja ngoba bebonakala bethwele behamba bethwele izimali zona lezi ezakwamanye amazwe ingaba US dollar, ingaba le rand, ingaba ngama pound notes. Ama pound notes, kuthiwa aya printwa sivili, kodwa ke uzafumana ukuthi yena nakatholakali e-bank, kodwa atholakala emkambo omkoto. Yiko kade kukhulunywa ngukosikazi Dongo lapho ukuthi uthe edinga amafutha ukuthi abuyele eHarare evela eMondoro. Wafumana ukuthi abantu kade abanini bamagalaji kade sebe woda iloku amafutha lawa bewathengisa nsita kumbe bawathengise kusenisene emadabuka kusa abantu bengakavuki babathi bawathengisele izihlobo zabo labangane kumbe njalo bathengisele lawo abathenga ngentengo ephezulu okwedlula leyo. Yikho ke yena ke uthi yena akubonileyo ukuthi engxenye akulagukusilela akusilela kwempahla kodwa ke ukuthi abantu sebesebenzisa lona lelo thuba eselidaliwe ngokugukudeka komnotho ukuthi bazinothise. Yikho ke imali iya emkambo. Wathi esebuzwa nguMavelas lapha ukuthi uthini ke ngomongameli othenana evela eUnga wathi yena uzofika alungisise konke okuhluphayo phakathi kwensuku ezimbili. Ikho ke sokwedlule iviki yonke ebuyile kodwa ke namhlanje uthe esephendula wakubeka sobala ukuthi hhayi akasathuki amazwe angentshonalanga kathesi. Akasathuki ukuthi babafakela izijeziso. Ayiseyiyo tuna ayikhulumayo ngalezi nsuku. Ukhuluma ngokuthi izitha zakhe zikhona oJudas Iscariot. Njengokutsho engani njengamazi yakhe ukuthi bakhona kuZANU-PF. Ikho ke iZANU-PF isidlana khona lapho phakathi kwayo sokudliwa amaqanda umama sesidla amaqanda akhe.
PJ, maybe before you go on, just you know, when you mentioned Jesus Iscariot, I just wanted to acknowledge that you were also there at the United Nations when he spoke of another biblical Goliath. Tell us a little bit about your experience at the UN before you carry on. How was that like being in, you know, in the vicinity of the president and everybody else?
Yeah, you know, when he was speaking about the Goliath, part of his speech, he actually went off script. It wasn't it wasn't in the original script. So you can see that the old man is really old, and he talks like an old man, and he goes off script sometimes, and he is all gone biblical, as you say. He talks about Goliath the other time when he was in New York. Now he's talking about Judas Iscariot. So, really, this is something else. He's taking another turn in all his speeches because all the time he would be lambasting the West
yes.
about these sanctions and so on. But now he has taken a new tune. He's focusing on ZANU-PF itself. Yeah, that it should put its house in order.
Also, I think before we came to the program, I was hearing that the government also is actually putting a law to actually outlaw anybody who's going to be changing money, like the money changers.
Yeah.
They are actually going to be jailed or something, but that's something that's just come up. So it's interesting that Mai Dongo brought that up and is discussing with us. Over back to you again.
Yeah. Izinto zonke lezi ezizikhulumayo lapha Mavelas ukuthi ukukhanya ngani umdala sesiba biblical usegxila kakhulu ngasebhayibhelini njalo kasakhulumi ngezijeziso zenotho avame ukuzikhuluma ngazo use khangela kakhulu ugcwele kakhulu ebandleni lakhe ileZANU-PF. Usekubona ngempela okuthiwa unkosikazi Margaret Dongo ukuthi usekubona unjalo uyavuma ukuthi kukhona ukuxabana, kukhona ukufuthelana okukhona phakathi kwebandla lakhe eleZANU-PF. Kulelinye ixuku labantu eselikhangele ngamehla abomvu, elibheke ngamehla abomvu isikhundla alaso, watsho wathi yena vele kasoze asuke esihlalweni lapha khona, hanzi chigaro ichi ndakachipiwa nevanhu, saka handibvi pano.
Aiwa, nhasi tanzwirira PJ. Sekutaura kuri kuita PJ nhasi tanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura ivo vari kumarinda eHeroes Eka kuti pana Judas Iscariot mupati yavo imomo meZANU-PF, uyezve Judas Iscariot kana kuti vana Judas Iscariot ava ndivo vari kukonzera zvinhu zvakadai sekukwira kwemitengo, kushaikwa kwemafuta angave kubikisa kana emotokari. Amai Dongo, minoti muchiripo here apa mumbotaura nyaya iyoyi yekuti nhasi kwataurwa nyaya yekuti kuna Judas Iscariot muchidimbo?
Kuna vana Judas Iscariot. It's true. And I salute him for saying that, but I'm sorry to say he said it too late. It's a young question, a bitter pill. Kwamisharate kuti haana kutanga kuziva nhasi kuti mukati munana Judas Iscariot. Vaigara vakaprotektwa ana Judas Iscariot, but iye zvino vazoenda off hand, havachakwanisa kukuitwa control. Saka vamugande vanowanzoita he is the art of communication. Vanovanoziva nguva yekutirowa mawords. Saka ivo vakuzomurisa ana Judas Iscariot nhasi. Pamusana pekuti ana Judas Iscariot vaya vazomudowo pachena kuti aiwa izviziziziziziya zvedhogi ichi dhogi iyo nyaya iripo, but nyaya yavana Judas Iscariot haina kutanga gore ranhasi. Ikonomi ine yakatanga kupazika 25 years ago, vakatanga ESAP. Saka iye zvino izvi yatopera pasisina chei, ship is sunk. Saka hatingakatyamadzwa kaicho, chatingatongofara ndechekuti bhachi rekuti isusu tiri vatengesi ndisu tapaza nyika rabva radzokera kuvaridzi vacho ivavo vari kuzvipazira. Dzinonzi huku dziri kudya mazai adzo, izvinezvi dzazodya pakasara pakashaya nhiyo yatotodwa pamusana pekuti nevanhu vese maruva mudhorobha vava kutambudzika, havasisina chikafu, vanofamba nemotokari havasisina chekufambisa.
Aiwa, chimbobatai makadaro, regai timbotora muteereri. Tina sisi Michelle Song vari kuSouth Africa, makadii? Hello. Pana sisi Michelle Song vari panhare, nhare dzavo dzinenge dzadonha. PJ, unogona kumbochingamidza vari palive feed timbovachingamidza tichivatenda kunge vari panesu panguva inoyi?
Nditanda kutata nelithuva lokuti ndilibonge linake elenza live streaming lati kufacebook ekasini letu eleVOA Ndebele. Vakhona sivili uThembani Moyo uthena loku kuserious. UPatrick Khumalo uthi yena khulumani ngesintu sizwe nathi. Awu, aphela akulabantu abakhulumayo isiNdebele abathi abasithinta ngocingo. Lawe ulakho ukuthi usithinde ngocingo, lawo ungene kuhlelo ukhulume ngesintu. Nginyazama lapha lalaphayana ukuthi ngibe ngidolikela khonokho okukhulunywa ngunkosikazi Margaret Dongo, ngikhulume lokunye ngesintu. Kodwa ke akula abantu abasithintayo ngocingo, yikho ke lawe umlando wakho umthwalo wakho ukuthi usithinde ngocingo khona lapha. Linda Malandu Moyo uthi yena ilizwe selibolile shuwa. Arthur Ndimande uthi iZANU-PF vele ayizange yenze into enhle. Usihle Dube ukhona siyakubonga uthi yena ilizwe ngike lisalunga vele. UGift Molobiseng uthi yena December 12 movement sebethule zwi, ngempela abasebethule zwi, njalo vele bahala khona ukuthi sikhulume labo. Ukumalo uyaphenduka njalo ethi Zimbabwe ayinkunywe in between kube yi two countries amashona wodwa abantu bodwa sesizwile thina ngabantu bentshonala bempumalanga. Mhlonipheni Colin Mhloza Moyo uthi uzofela esitulweni lo Sathane but okungapheliyo kuyahlola ngempela. Untombi yakonyathi Mamdluli uthi izano sisiqedele ilizwe shame. Usakhile Liline uthi yena hello ladies dala salicinana alisebahle nje kuthi ayende makanaka.
Ayiwa
baka inombolo zakho zocingo lapha usijoyine emoyeni Sakhile.
PJ aiwa tinotenda vese vari pamalive feeds edu uye zvendombotora iwo mukana uno kungotenda tiri kuona vamwe mashare ndikuona kuti pane 25 shares dzaitwa pana patinokutendai ndozvatinokurudzira kuti wese ari palive feed dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda tambochingamidza vamwe asi pari zvino regai titi sisi Lydia Madanga vari kuti tiripo tiri ku Cape Town Amon Gwanzuranzi tsvakaoma chose Wandai Sibandanzi live in Kempton Park kuJohannesburg kana muri kuda kupinda muchirongwa nyanya madzima ibvai manyora namba dzenyu ipo pane tione kuti tikufonerai Chali Tambara ari kuti Zimbabwe not on sisonke aiwa sisonke shua Wandai Sibanda vambonyora zve Engeline Munjoma vati following maidongo tombodzoka kwamuri tiri kunzwa manga muri kunyatsotaura imi kuti aiwa vamugabe vari kutaura havo zvinonzwika asi vati nonokei saka poitwa sei tiri kunzwa kuti kune mahunga hunga kuti pachange pane marisha pone zvimwe zvakadaro zvinobatsira here izvi
ngava chingogutsura zvigutswa zvavo nguva yacho ichiripo. But handioni nguva yacho kuti ichiripo ini asi vakarega kugusura zviguswa tinofane nzara apo ndokuda kuti munyatsoona zvakanaka muzvari mazerasi vakarega kuzvigusura zviguswa zvavo tichafa nenzara saka kuti vambotisevha kusvika 2018 ngavagutsure zviguswa zvavo tione kuti tingararamawo sei kungosvika 2018 chete.
Ipapapa
kuti tinenge tichida kudya
tiri panyaya iyo ya 2018 vazhinji nyanya madzimai hatisi kunyanyonzwa vachitaura zvakawanda panyaya yekunyoresa kuvhota kwakadii kumondoro kwamanga muri uko vanhu vari kunyoresa kuvhota here madzimai
ndinonzwa kushushikana mavelas hakuna kana senda kumondoro ngezi kwandandiri iri kunyoresa kuvhota hakuna kana senda unoto ndinotozvibvunzwa nevanhu nai maidongo saka kunorejista kwacho tichaenda kupi hakuna chati chako unoshaya kuti nguva yavachazoendako vachizosvika kuzokwanisa kuti chembere dzigofamba ende hakuna vachakwanisa here kugadzirira mamotokari dzekuti vazotakura chembere nevamwe vasingagone kufamba kuti vakwanise kuenda kwavachavhura hakuna chiri kuiye zvine izvi hakuna chiri kuitika mhirizhonga iri kutoitika mazeras ndeyekuti mapensioneers enasa aya ndiwo ari kunzi ngaauya auye kubiometric registration asi vakawanda vari kuuya ndoo vari muebeni vari mutaundi vari mumaruzevha havasi kukwanisa nezuro uno ndakatenda kumahofisi epenjeni ndichinotsanangura kuti kwandinogara kune vanhu vakura vakwegura vanotambira nasa vamwe vacho ndavasiya vari muhospital handikwanisi kutakura vese kuuya navo muno muHarare saka vachaitwa sei zvikanzi kana vasina kuregista biometric vanodi havapiwe mari dzavo saka chionai kuoma kwazvo nechembere yakachenjera mari yayo ikatambura nasiuno yakuchibatwa pabiometric kuti ukaregera kuregista haupiwe mari yako ndizvo zvatakarwira here ma hatina kurwira p poverty yakadai hazvisirizvo zvatakarwira kana takarwira musununguko hatina kurwira kuti tizotambudzika kana kuti vabereki vedu vagotambudzika nekushushikana kuri kuitika iye zvinoizvi chandangofarira chete ndechekuti pandakataura nemukuru wacho akanditi hanzi maidongo tichaenda kuruzevha asi ndokushaya kuti kuruzevha kwacho vanoenda vanhu vacho vakavazivisa here hanzi takaisa mumapepa nemumatv nemumaredhiyo vangani vane mapepa vanoerenga pepa kuruzevha let alone muHarare vangani vanoafodha vangani vane tv mumaruzevha ruzhinji harusi kutomboziva irworo rupapejini pacho kunzi kwakunzi kana usina kunyorwa kurejista nebiometric haupuwe mari saka kugara kwacho unozvibvunza inini ndiri murwere usununguko ndinozvibvunza ndinonzwa kushushikana handivari kuti ndozvatakarwira here taakutopa dambudziko rakapfuura dambudziko ratakatopiwa nasimiti iye
mombobata makadaro amai dongo PJ ino tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarisani wedu tichadzoka kwamuri batai makadaro PJ just you know rounding up there Mrs. Dongo was just saying as a former liberation war hero herself she's asking that what she's seeing on the ground is that what you know the law liberators fought for like herself she's saying she's talking about the issue of the elderly people that are being asked to also go and register to vote so that they can get their pensions so that's what she was lamenting that is that what the liberators fought for over to you
yeah siya kwamukela nkosazana Dango.
Yeah.
Uchona njani kona ngapha?
Ai nchonile chini njani?
Ai sichonile. Wena ke use New York kona ngapha kodwa ke uyizile udaba olusenza olwenzakala ekhaya olokusilela kwamafutha ezimota olokusilela kwezinto abantu sebesenza ipanic buying bekuthenga impahla ngobuningi besithi engxenye kusasa kuzosilela wena ke uzwe besithini ekhaya ngiboneke njalo ebulenjini lapha uke waposta usithi wena umama umthumele imali wayayithola eMoneyGram ingama bond coins wodwa
Yeah, yazi sometimes nxa usizindaba lezi uyacabanga ukuthi ngiye uyaphupha ngoba iZimbabwe yangkhona inangisa yazi bengakhula kiyo izinto zazingamanga kanje so nxa usizwa abantu besithi bathona imalayinini ukumelela ukudla kumbe ukumelela ukuthi bathengwe ifuel ipetrol ayi lokhu sokwesabisa lakho So kukhanya that sezizabuyela ezindaba esasiziza ngo-2008 ngoba abantu babe bephila kangaka nje futhi abantu abatshintsha izimali emgwaqweni sebeza kuba baningi so mina inkinga yami yiyo yena le yokuthi yimi engigcina abazali bami nehlala khona so ngomnyaka oga wonke ngiyabathumezela imali xa bathumezela imali eyokuthi labo veke besebenzise ekhaya bazihlalela khona le makhaya so nxa besemakhaya khona laphana nxa bebabuza bebesiya ukuyatshintsha imali kumbe bengaphuma emakhaya bayangena ethawuni ukuthi bengimeleli ukuthi benikwe leyo mali ezinye iindaba bake babatshele ukuthi hhayi imali yangikhona kayikho like ikhona apha ngithumezela imali yona leyo umama uyimelele kwazi wayimelela wafika ngamakuseni ngama-9 babamtshela bathi hhayi yakunika kuyi-171st umama wathi hayi mina kumele imali le ngiyanika ngoba sibe sile into emele siyisebenzise leyo mali okay kumele uphenduke ngama-2 uyaphenduka ngama-2 bayamthathela imali yonke abamnike yona futhi hhayi imali kayisekho kusokumele sikunike kungama-coins ha umama uthi so njengoba sokunje sokungangcono ngenze njani ngiyithathe lowo ama-coin But at the same time, ulokhu zenu umanager wangkhona sesithi hayi mama bona uthi sitshintshane akunginike imali ama-coin ona lawo mina ngibe sengisebenzisa i-card lami ukuthi ngilokhu ze ngikubhadalele le nto ofuna ukuyibhadala mama wathi hayi kabafuni ukuthi zibhadale ilokhu zeni ngokuswayipha wakuni wafone na lawa bantu kutepa buzu kutilinga fuma yini ngilispa ipe umama watahai abantu wangkona watahai sifuna kui imaji so imagine umamamu she's almost 80 years old
mtu mtahala sivi
mtu mtahala mtu mtahala so awanye ke kona umama ya zikule la ngoba wabile mali ilo kuzeni unyao so kuchu kuti umama wami nga eskutega yena elo bantuana abadapa emazeni po abangela bantuana abangela muntu obanini disai bapila ngani yuo umbuzu wa mwona lo uti kunjalo futhi tinaba ngapa bangkoni kasivunyelwa lati ngiyabona unyenzwa uma ilongo ya uyekhala ngokuthi emakhaya abangikhona bakabavunyelwa amina kabakwanisa ukuthi labo behambe eHarare kumbe town labo beregister so abekhaya nxa bebabamba njalo thina ke abasediaspora esacelayo lathi ukuthi basivumele lathi ukuvota bayalelana nxa bekwazi ukuthi ilizwe lethu kulungisa ilizwe lethu kufunakala umuntu wonke oyi-citizen laye ebe lilungile yokuvota thina basiyalisana nokuvota angikuzwisisi khonokho ngoba ama-centers lawa kumele evulwe lapho kurejistwa khona abantu ngakurejista babeyenza khona ngabo-1980 ukuthi ukuvota ku-1980 izikolo emakhaya ngaphi ngaphi abantu babekwanisa ukuthi behambe beyerejista ukuvota ezikolweni eziseduzane lapo
Bamba khonapho nkosazana Dangwa. Ngike ngikhulume labanye abalalele asebefolile khona lapha imizuzu sokusele nje eli ethoba mune munye mavelas sebengkhona befona kathesi kodwa ke ngiyabonga kakhulu mamdluli wena ke ofaka inombolo zakho khona lapha ku live feed yetu mamdluli kunjani khona ngapho ngase Botswana
Hayi mina ngiphilile linjani ngapho?
Hayi siphilile. Uthini ke ngodaba olusegudwini?
Hayi udaba olusegudwini lubuhlungu ngoba ungakhangela ilizwe lakithi alisagcini thina intandane.
Yeah.
EZimbabwe lezintandane eziningi kakhulu kulezalukazi vele babalwa bonke laba bantu. Kubalwa nje kuphela abantu abasesikhundleni sikahulumende abadlalayo. Ondi laba abanye abazidubekela abathengisa amatamatisi hayi vele babonakali lokuthi ngabantu ngoba xa ilizwe lizatshintsha yonke into kade ngikhangela ama-prize ama-sefi 2 kg isiyi-$10 umuntu othengisa amatamatisi uzayithenga ngani 2 kg umama osemakhaya ngalo wafelwa ngabantwana bamthiya labazukulu uzayithenga ngani 2 kg yesepa uza kuyabhadala ngani esikolo uyathengela ngani abantwana izikolo zelupani i-primary ibhadalwa $70 ibhuku lomntwana esikolo liyi-1 beliyidola lamapheni konke lokho izinto ezikhangela ogogo Ngoba phela siyakwazi ukuthi kube lomkhuhlane ocede abantu baqala abazalukazi labazukulu. Kwayilizwe lakithi bengakunanzeleli konke khona lokhu ukuthi izinto ezifanele ukuthi uhulumende azinanzelele kuqala. Umuntu ubuya kuqala kulokufaka uxa ephepheni ngoba umuntu ofuza ayifake uxa ephepheni ngumuntu. So nxa umuntu angikhona engananzeleli enganakekelwa kwenzakalani kizwengele kabani manje sokuyikuyina sisakwazi.
Hayi mbongile kakhulu mamdluli.
Ayisibonile
ma. Ubulokhu ufona sizabe lokhu sikhuluma lawe kunhlelo zethu ezilandelayo wantshe wabona ukuthi lonke livele lobe inombolo zenu so uhlelo zolusiya emaphethelweni kodwa kakungasenani ulitholile ithuba lokukhuluma asixoxe nini asiyihluzeni bomama ngolesine olulandelayo anje
sibonge kakhulu
ye kulo nkosazana Sakhile Liline ecingweni njalo
njani kodwa khona ngapho lona
hayi siright thina siphendukile ngase Botswana
sendiphendukile seBotswana namhlanje ngisebenzela eFrancis Town mbona omama abaningi abawodayo but imajority yabe mbabonile abaningi ukudla bebekuthenge ngapha njalo ma ubuza ukuthi i-reason kanti sokuthenga ukudla ngapha bathi intengo esingale intengo ephezulu and ukudla khokho ebengikubona kuthenge okuningi ikudla osokusiya ngena ngeganga kumbe i-smuggling ngobeboda ba-deplaysa i-rice bavumela i-4 kg uphela amafutha bavumela ama-2 liters angu-2 so umuntu ma ethenga uyabe ethenga igrosa lokuthi imkwansi kum-last inyanga yonke so kuba nzima kobomama ukuthi umama athenga ukudla kwakhe ayingena njalo ebhoda declare ngaba lo mnyama athathele konke kumbe ungathengi lapho hlala ukuthi uyathenga eZimbabwe njengoba ejhuluma mdlula ukuthi emakhaya uyasicutha i-2 kg sisidla 20 or $20 something uyayithatha ngapho ugogo ehlala ekhaya uyayithatha ngapho egcina izintandane bayayithatha ngapho umama kuye babakhangela umuzi abazivekela obaba bakhona imisebenzi ayikho uyabe engasebenzi okuthi angagcina imuzi. So umama ufune siba le-challenge ukuthi across ibhoda ayewoda and angawoda uzabe ezathenga te into ezimbili ezintathu angaba lo mnyama aphinde athathele futhi ebhoda ngokudiclare. So hey kunzima hhayi bafeke indaba esiyo inzima angazi ukuthi sizaphumani but mbone ngani sokuseduze.
Ye hhayi mbongele kakhulu Sakile.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye ubufone njalo ngeviki elizayo. Ngiyakwazi ukuthi vele ungumlaleli wethu omkhulu. Kulungile, sibongile kakhulu. Ye. Those two ladies, Mamdluli and Ms. Sakile Liline, they all put their numbers on our Facebook page and they were all lamenting that it's so sad what's happening in Zimbabwe. And Mam Dluli was saying it looks like the government is not for us, the ordinary people. It's for themselves out there.
Unfortunately, I think that's the sentiment that's being shared by a lot of people. Let me just read Regaiti Mboverenga Zviripa Facebook page VOA Shona. Uyezo ndinotenda vese vakwanisa kushare live feed yedu ndirikuona iwanasta wana achitsama chevanhu. Tinokutendai tirikuona tendai zinyama ari kuti for now prices have decreased plus fuel is at every garage. It was a false alarm but government responded well. Ndofunga ndo vamwo vari kugara zvakanaka but to the situation and surprisingly the US dollar is now in the market in Bulawayo. Dr. Oro kuri kuita vatenda izinyama. Mm-hmm. Tawa Mingela ari kuti vamugabe is a winner in his life vari kutaura wavo. Even in prison guys solution iri vameno zvavataura opposition is full of greedy people ndo zvavari kutaurawo. Nhasi vabiti vabiswa pachigaro mudhara akati zvete pachigaro. Taurai tinzwe ndo zvavari kutaurawo panapa. Ketinya madzawo ari kuti pfee tiri pano pajozi we are watching. Lilian Tandedze ari kuti ndipindewo ndasvika late vedway todawo kuvhota isusu tiri kunze kwenyika. Aiwa panyaya iyoyo yekuvhota kune avo vari kunze kwenyika hurumende iri kuti munofanira kuenda kunonyoresa. Mozodzoka muchivhota kana vhoti yatanga. Only Marasha ari kuti things are turning bad, hey. Zvakaoma 2008 on the corner. Saka vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana PJ. Vamwe vari kuti kwavari zvinhu zvakanaka saka. Kenya Sunday ari kuti tiri kuMidrand kuJoza. Tina Mazarira tiri pa Cape Town kudza nai Nyamatanga. Tiripo pa Durban. Ancilia Hove ari kuti zvakaoma. Tanyaradzwa takaterera hedu tiri pano pajozi. Hatingapedze vese ana gora vari kuti following Douglas Mubayi wanzi vanhu vezano PF ndivo problem. Asi regai timboenda kuna amai Margaret Dongo kuti vangoti ga tisati tapedzisa zvedu kuti amai Dongo munoona zvichizoita sei takatarisa kuti gore rinouya kune sarudzo.
Zvimini zvimi tingataure hedu vamugabe vanoziva kutonga vanhu. Hatidi kunyeperana nekuti mukatarisa machina ari muopposition zvinotorwadza. Ivo pachavo vari kurwira power, vari kuconcentrate on power, putting power before the people. Vamugabe vari kuconcentrata pane power yavo zvine zviri strategic. Eliminating vanhu vakutanga kueliminata vanhu vanoziva kuti ava vanonditarisa kupinda mupawa.
Saka munoona vachidzoka here mungoti ga 1 second chaino toda kutorawo mumwe tisatabuda.
Hazvimboshamisa. Hazvimboshamisa nestate neopposition.
Yeah
regai tikuchibatai makadaro. Chibatai makadaro timbopedzisa nemumwe munyarikani wedu tisatapedza program.
Nkosazana Dango lokukona njo. Hello.
Yeah, nkona.
Yeah, nkona.
We want to just apologize there to one of our guests, Teresa Dangwa, who was here speaking to us from New York. And also thank Amai Margaret. Teresa, sorry. And then Amai Margaret Dongo speaking to us from Zimbabwe. We really thank you. And all those that actually called into the program and those that were live streaming with us, we really thank you. From myself, Marvelous Mshanganyahui, I would like to say have a very good night.
Livalelisayo, Mfrakthethi Jeremiah, and sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngeviki elizayo. Siyabonga.